manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 10, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mauto ari kuita basa guru mukuzadzisa zvinangwa zvehurumende.
Chirwere cheCOVID-19 chichiri kubhebha zvikuru muZimbabwe zvokuti pari zvino hatigagonunune kuti hurumende yawedzera mazuva elockdown. Asi chatoda kungotaura ndicho kuti lockdown iri yega haigona kushanda, inoda kubetserwa nezvimwe. Ndofunga kuti hurumende ndopairi kukundikana pane zvimwe zvinobetsera lockdown.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pekuwedzerwa kwenguva yeCOVID-19 lockdown. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika Ernest Mapepa Siwanda ashaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mauto ari kuita basa guru mukuzadzisa zvinangwa zvehurumende kuburikidza nekuunza budiriro munyika, kuunza runyararo, kurwisa chirwere cheCOVID-19 pamwe nekuvaka zvikoro, makiriniki nemabhiriji munyika yose. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhaku pamuzinda weState House vachirangarira zuva remauto vaMnangagwa vati mauto achicherechedza donzo ravo mubumbiro remutemo pasi pehurumende yavo ari kuita chikamu chavo mukuzadzisa zvinodiwa mukuvandudza maindastry nebudiriro yakaenzana munyika.
The Zimbabwe Defense Forces is playing its part in the implementation of multi-dimensional policies with regard to speedy recovery, modernization, industrialization, equitable and sustainable development of our great country.
Zimbabwe Defense Force iri kutora chikamu chayo kuzadzisa zvigaro zvehurumende zvinosanganisira kuvandudzwa kwemakambani nebudiriro inoenderera yakaenzana nanyika yose.
VaMnangagwa vati izvi zviri kuitika nekuda kwerunyararo, kudhonza pamwe chete, pamwe nekuwirirana kuri munyika. Izvo zvichaita kuti vanhu vemunyika vaumbe Zimbabwe yavanoda.
Going forward, we must therefore consolidate the prevailing peace, harmony, and leverage on the peace dividend and pull together in one direction as principled compatriots in building the Zimbabwe we all want.
Tichienda mberi, tinofanirwa kuchengetedza runyararo neumwe zvatinazvo nekudhonza pamwe chete kuti tiumbe Zimbabwe yatinoda.
VaMnangagwa vati nyika iri kurangarira zuva remauto paine mamwe mauto ane chitsama akafa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nokudaro VaMnangagwa vati mauto akazvipira kupinda muhondo yekurwisa chirwere cheCOVID-19 nekuona kuti vanhu vatevedzera mitemo yekudzikisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vati mauto ari kuita tsvakurudzo yechirwere cheCOVID-19 nezvikoro zvepamusoro pamwe nemamwe masangano anoita zvetsvakurudzo munyika. Panyaya yekuendesa mauto kuMozambique iyo iri kurwiswa nevanopfuurikidza mwero, VaMnangagwa vati nyika iri kuendesa mauto anosvika 300 nemumwe chete. VaMnangagwa vati mauto ari kuyamurawo mukuvaka mabhiriji, zvikoro pamwe nemakiriniki munzvimbo dzakawanda munyika zvinosanganisira mberengwa, chiredzi nechimanimani. Mutauriri weMGCT vaWitness Dube varumbidza danho rehurumende rekutumira mauto kunoyamura Mozambique vachiti dambudziko renyika iyi idambudziko reZimbabwe.
Chinhu chakanaka chose nekuti urongwa hwekuti tigare takachengetedzeka sevana veZimbabwe. Tinoziva kuti Mozambique haisi nyika iri kure stereki kubva kwatiri panapa. Saka any problem inoitika kuMozambique satak ikasabati sana kuti problem iyoyo ipere. Tichaona kuti yatiri kufungira kuti problem yeMozambique inogona kuzochinja yopedzera ya problem yedu sevana veZimbabwe.
Pane kuti mauto ayamure mukubayiwa kwenhomba yeCovid-19 vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMGC Alliance Dr. Henry Madzorera vati chinhu chakanaka asi mauto anofanirwa kugadzirisa hunhu hwavo kuti asashandiswe mukushungurudza vanhu zvikuru vanopikisa.
Handione pane chakaipa hapo kuti masoja abetsere paprogiramu yedu yekubaya nhomba. Ngativangarirewo isu seZimbabwe kuti masoja edu anopinda mubasa iri asina kuchena maoko. Pane zvakawanda zvakaitika makore apfuura zvinoisa kuti izvo vanhu vatye masoja, vasade kushanda nemasoja. Nemhaka yenhoroondo yedu yegukura hundi, nhoroondo yedu yemuna 2008 pamaelections aya muna June pakafa vanhu vakawanda vachipondwa nevasori nemasoja.
Vamunangagwa vatora mukana wanhasi kuyambira mamwe masoja kuti asaite zvehunhubu zvekuwanikwa achiita zveugororo izvo vati zviri kusvibisa zita remauto. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakawedzera nezuro nemamwe masvondo maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Vachiti kunyange hazvo uwandu hwevari kubatwa neCovid-19 huri kudzikira, vanhu vakawanda vachiri kufa nechirwere ichi. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanorumbidza danho iri vachiti Zimbabwe iri mugwara rakanaka, asi hurumende inofanirwa kuedza kubatsira vanhu vari mudzimba vasina mabasa vari kuita nepamusana pedenda iri. Ngatinzwei hurukuru yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Chirwere cheCovid-19 chichiri kubhebha zvikuru muZimbabwe zvokuti pari zvino hatingagunun'une kuti hurumende yawedzera mazuva elockdown. Asi chatoda kungotaura ndechekuti lockdown iri yega haigona kushanda, inoda kubetserwa nezvimwe. Indofunga kuti hurumende ndopairi kukundikana pane zvimwe zvinobetsera lockdown.
Zvimwe zvinobetsera kuti lockdown ibudirire ndezvipi?
Tiri kuona izvino tiri kugara tichichema kuti mabhazi ezupo ari kugara akatakura vanhu vakazarisa, hamuna social distancing. Hurumende ndiyo inofanira kunge iri kuita enforce social distancing mumabhazi, muzvitoro, kwese kwese. Ndokuti lockdown yedu inzi yashanda. Masabhuku ari kushedza vanhu achiunganidza vanhu mumareservam. Tiri kungonzwa maripota akawanda vanhu vachikomplaina kuti taunganidzwa nasabhuku. Hurumende ngaimeke shuwa kuti masabhuku aunganidze vanhu. Pane machechi ari kuramba achimita, takambotaura nezvemapostori fiki yapfuura iyo. Iye zvino tiri kuziva kuti maziyoni anga ariko kudefe uko achimita ari ikoko vakawanda. Izvozvo double standards dziri kuitwa negavhumendi kuti vamwe vanorambidza kumita, vamwe vachibvumidzwa, dzakashata. Ndozvinoita kuti lockdown isashande. Hurumende ngairatidze nemwoyo wese kuti izvo varoda kuti lockdown ishande, varoda kuti timise chirwere checovid-19 ichi nekugadzisa zvimwe zvese zvandataura izvi. Masocial safety nets atogara tichichema nawo chiri kadzi nenherera hadzisi kuchengetwa. Varombo havasi kuchengetwa, vaya vanorarama hand to mouth vanotengesa havasi kuchengetwa, hapana masocial safety nets.
Tinochipedza sei chirwere ichi Dr. Madzorera?
Chichaita kuti tinatsa kupedza chirwere checovid-19 inyaya yekubaya nhomba. Saka hurumende ngaise masimba awo ose nemari yayo yose pakuunza nhomba dzakawanda. Iye zvino kuti timite tageti yedu yokuvaya vanhu vanosvika 10 million by December. Tinotorwa kuti hurumende inofanira kuunza madoses anoita 4 million pamwedzi vanhu vese vachibayiwa. Tinotenda kuti izvo vakaisa masoja kuti abetsere kubaya vanhu nhomba. Asi chatoda kungoyambira ndechekuti masoja ane nhoroondo pakati pevanhu. Vanhu vanotya masoja nemhaka yekushanda kwa wakaita nevanhu. Saka vanhu mweya vaina kugadzikana kuti vashande nemasoja zvakanaka. Hurumende ngaichisandura zvinhu ite kuti vanhu vave neconfidence mumasoja. Hatione chakaipa pakushandiswa kumasoja. Dzimwe nyika dzinovashandisa munguva dzemacrisis. Asi nyaya yenhoroondo yedu nemasoja iri kuitisa kuti tidaute kuti izvo zvinogamuchirika here kuvanhu.
Avanga vari vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunare vari mukwekwe natanonoka wandiwe Studio 7. Zvichakadaro, sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti zvaitwa nehurumende zvekuendesa mberi kuvhurwa kwezvikoro nemamwe masvondo maviri pasi pemutemo weCOVID-19 level 4 lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro zvinhu zvakanaka chose asi hazvizadzi mukombe. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takawafira Joe vanoti kuti zvikoro zvizovhurwa panofanirwa kunge paitwa nhaurirano dzakakura pakati pehurumende nevarairidzi dzinotarisa zvichemo zvevarairidzi zvinosanganisira nyaya dzemihoro yavo. Masangano ePTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe agarawo ari kukurudzira hurumende kuti paitwe nhaurirano pakati pemapoka ose ane chekuita nedzidzo uye kuti zvikoro zvose zvinge zvagadziriswa zvazadzisa zviga zvebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization mukudzivirira COVID-19. Izvi zvatsinirwawo nemutauriri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera avo vatiwo panofanirwa kunge pave nezvikwanisiro zvekudzivirira denda reCOVID-19 muzvikoro zvose zvikoro zvisati zvavhurwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakawedzera nemamwe masvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu vachiti kunyange hazvo kupararira kweCOVID-19 kwadzikira uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nedenda iri huchiri kuramba hwakakwira. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa nehurumende zvinhu zvakanaka kuwedzera 2 weeks zvikoro zvisati zvakavhurwa asi hazvizadzi mukombe. Chatinofanira kutaura ndechekuti kuvhura zvikoro zvinoreva kuti panofanira kunge pava nenhaurirano dzakafura pakati pehurumende navarairidzi. Hapasati pava nenhaurirano dzakadini. Zvekare kune varairidzi vakawanda vanodawo kuvhaksinetewa. Pari zvino tavhaksineta varairidzi vanongoita 5.85%. Hationi pane nguva yekuti tingakwanisa kuvhaksineta varairidzi tikasvika pa 65% nguva iripo. Saka even 2 weeks dzacho hadzina kutokwana. Zvatinoda kuti zviitike ndezvekuti kudai zvikoro zvingatongozovhurwa kuna mid-September. Asi tisati tasvika ikoko tinofanira kugadzirisa nyaya yenhaurirano pakati pehurumende kana Ministry of Education navarairidzi.
Panyaya yenhaurirano Dr. Joe, zvii zvamunoda kuti zvikurukurwe?
Nenyaya yemari dzinotambirwa navarairidzi. Nokuti hatikwanisi tivhure zvikoro tisina kutaura maringe nemari dzavanotambira. Izvo zvinovamata ngura bhata chete nokuti hurumende haikwanisi kutiti haina mari nokuti tiri kuona ichipa vamwe vashandi vehurumende mari dzinopedza dzavarairidzi kaviri kana katatu. Saka izvozvo zvinofanira kuti tizvitaure ndokuti tizokwanisa kuti tivhure zvikoro tichiburikidza nokutaurirana nokuti mareforms anoitika kana kukwanisa kuvhura zvikoro zvine musindo zvinoda tataurira navarairidzi nokuti ndiwo muzongoza wekuti zvikoro zvivhure.
Panyaya yekubayiwa nhomba vazhou, takanzwa mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungano ndoro vachitaura kuti varairidzi vose vakapiwa mukana wekuti vange vachibayiwa pakapiwa mikana kune mafrontline workers. Sei musina kushandisa mukana iwoyo?
Muromo haugari zvavo nerwizi. Varairidzi vangonzi indaiwo kunobayiwa munobayiwa asi kuti macenters okubayiwa ndiwo mashoma. Zvakafanana nemumasvingo mukatarisa mumasvingo muguta remasvingo. Uwana kuti pane masenda matatu chete ipapo unoona pane musenda unenge wakareba 1 kilometer. Of course vanomboti vari kumabasa kana vabva kubasa uyai kumberi asi varairidzi vanenge vasingaonese sekuti vabva kubasa nokuti vanenge vasiri muyunifomu. Chatakaona ndechekuti vari muyunifomu masoja nemapurisa ndo vanotisa kuti pamusesa vanopiwa mukana wekuti vadini vajavhe musesa. Varairidzi vakaona vada kutobayiwa asi hazvikwanisisi nokuti misesa yakarebesa.
Makanyorerawo kuhurumende tsamba muchikurudzira kuti paite nhaurirano dzamuri kutaura nezvadzo. Mati mawana mhinduro here?
Hapasati tawana mhinduro asi tinotifadza ndechekuti mamwe masangano evarairidzi akutaurirawo zvatakanyora. kuratidza kuti tinokwanisa kushanda tese uye maonero edu ndiwo maonero areita vangu masangano avaraiti.
Avanga vari mutungamiri wePTU ZET Dr. Takawafira Zhou vachitaura neStudio 7 vari parunare kumasvingo. Tichiri panyaya iyi, vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nematanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe negumi nevapfumbamwe, uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana negumi nezvitanhatu nemazana masere nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 116,853. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana mana negumi nevana, kana kuti 1,897,414, uye vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava miriyoni imwe chete nezviuru makumi mana nezvina nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 1,044,365. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo bazi rezveutano richazivisa zvarawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 kuvanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwedenda iri. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon vanoti vaive varwisi muchikwata cheBoko Haram makumi masere nevaviri pamwe nemhuri dzavo dzinobva muNigeria neChad vakakanda zvombo pasi ndokuzviisa mumaoko ehurumende yemuCameroon. Vanhu ava vanonzi vamwe vemazana nemazana evarwisi vari kusiya basa rekuita zvakapfurikidza mwero kubva muna chikumi zvichitevera kuurayiwa kwemukuru weBoko Haram. Cameroon inoti ine urongwa hwekudzosera vanhu ava kunyika dzavo sezvo iri kuwandirwa nevanhu vari kuzvipira kuhurumende vachisiya chikwata cheBoko Haram. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvirongwa zvehurumende zviri kupa kuti varombo vanyanye kushupika. Izvi rinotevera zvirongwa zvakaparurwa nehurumende ichivimbisa kuti zvinodzikamisa upfumi. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Ncube naDr Mangudya vakaparura zvirongwa zvavo zvakatambirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi, asi dzichiyambira kuti zvinenge zviri kusiya varombo vachinonga svosve nemuromo. Nyanzvi munyadze zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zvakatorwa navamangudya svondo rapera zvakanaka chose.
Mapolisi avaisa mazhinji ndeyekuti kupindwa kwemari kusawanda munyika, saka pakumaneja money supply ipapo hatifani kurasika. Hatidi kuona Reserve Bank ichiprinda mari yakawanda, nekuti tinozviziva kuti nguva yavagono pavaiprinda mari yakawanda mitengo yaiita chimbwa mupengo kukwira. Chimwe chinenge ndakatarisira mumandara policy ndechekuti pane dambudziko riri munyika rakanangana nekuti kuwanikwa kwemari pamusika weauction system yanga yachipiwa mari asi yaitora nguva. Saka taona kuti mumandara policy governor central bank vaparira mapolisi managers mairi. Yekutanga ndeyekuti vawana mari from Afrexim Bank $150 million etingati ma letters of credits anobatsira kuti vanonga vana mari pa auction system vashandise vakwanise kunga vachiita zvavanotenga kunze kwenyika pasina madelays.
Asi vanoti panodawo kutariswa mari dziri kutambiriswa vashandi.
Tida kuona budget rechiita kuti restimulate demand, right, kuti vanhu vaonewo mari kutambira muhoro wakanaka kuita kuti vakwanise kutenga, nekuti kuindustry uko kwaakusimuka capacity, zvinhu zvakagadzirwa zvakuwanda. Zvaakuda kuti vari kutenga vacho vangochitambirawo mari dzakanaka kubva kuministry of finance kunyaya yemacivil servants.
Mashoko aya atsinyirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanu PF vaGilbert Mponda.
Monetary policy statement yabuditswa neReserve Bank navamangudla iri kuratidza kuti upfumi hwenyika huri kufamba mune gwara rakanaka, uye zvematanho ari kutorwa nehurumende arikuratidza kuti upfumi huri kugadzikana. Totarisawo pachirongwa cheCovid, Reserve Bank iri kubuditsa mari yakakodzera kuti Covid inge ichirapwa. Chirongwa ichi chiri kubatana na Reserve Bank neMinistry of Finance. Chirongwa chakakosha pakuti upfumi hwenyika urambe hudzoke paunofanira kuenda nekuramba uchikwira. Lockdown inofanira kupera uyezve makambani anofanira kuvhurwa.
Vamuponda vanotiwo varombo vanofanira kubatsirwa.
Takutarisa ndizvo kuti vashandirwe nehurumende vatarisiso zviri kukora vashandi kuona kuti zvinokodzera here kuti create yatinoti middle class munyika. Middle class ndivo vanhu vaya vanenge vaine mari yekuti kana wapedza kubhadhara mabasics ako unosara une chekuzoendesawo kubhengi kuita masavings. Iwo masavings ndoanozodevelopa nyika. Savings account iyo ndinozoshanda as my investments, anozoshanda kuti nyika ikwanise kunge nemabhizinesi anenge achikwereta mari. Mari iyoyo yese yatinoti multiplier effects, nokuti mari iyo inenge yakukwanisa zvokugadzira zvinhu uyezve kugadzira mabasa munyika.
Vachipawo pfungwa dzavo pane zvakaturwa namuzvinafundo Mutuli Ncube, nyanzvi munyaya dzezveupfumi, vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vatiwo
hapana zvakanyanya kushandurwa mumidterm budget review yakaparurwa navamutuli Ncube. Vakangoti vacharamba vachingoita zvanga zvakarongwa mubudget ra2021. Vakashandisa vara rechirungu rokuti staying the course. Nzira yavakatara yakanyanyonangana nokudzikamisa upfumi hwenyika, kunyanyanyanya maringe nekukwira kwemitengo yezvinhu. Asi pane nyaya yatingade kubatawo zvakare inofanira kunge ichinyatsotariswa, nokuti havana kuuya nesupplementary budget yokuti vawedzere mari inoshandiswa nehurumende.
Ko matanu avanuve ane matambudziko api chaizvo? Tabvunza Dr. Kanyenze.
Ti hapana hurongwa hwakakwana hunobatsira vanhu vari kutambura. Saka chikumbiriso changu ndechekuti dai avanuve vatirerutse ruoko rwavo, kunyanyanyanya pamaringe nevanhu vari kutambura, vatirerutse ruoko rwavo pamari inoendeswa kuzvipatara, ndingati healthcare, social protection.
Kunyangwe hazvo Zimbabwe sedzimwe nyika dzepasi rino yakatarisana nedambudziko rechirwere cheCovid-19, hurumende inoti irikutarisira kuti upfumi hwenyika huchatisimukirei gore rino sezvo varimi vakakohwa pakuru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reZimbabwe Diabetes Association rakaparura chirongwa chakanangana nekubatsira vechidiki vari pasi pemakore 25 vane chirwere cheshuga. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, Mike Hove weStudio 7 abatane ngweZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti. Ava vanove zvakare mumwe vanorarama nechirwere ichi kuti tinzwe nezvechirongwa chavo.
Zvimwe zvezvirongwa zvatiri nazvo muZimbabwe zvinobetsera vanorarama nechirwere chediabetes zvinosanganisira kupiwa kweinsulin, kupiwa zvekare masinji, zvekare kupiwa kwemaglucometers nemavhiki mashoma anotevera pamberi apo. Sangano reZimbabwe Diabetes Association richange rave kuwana rubetsero rwekupa mapiritsi anoshandiswa nevechikuru vanosanganisira avo vanorarama netype 2 diabetes.
Vadzikiti, tichitarisa chirongwa chamuinacho ichi, ndanichikumbura kuti muudzewo vateereri kuti zvii zviripo zvakanangana nekubatsira vechidiki.
Pachirongwa ichi zvinobetsera vechidiki zvinosanganisira zvekuti insulin, glucometers nemasinjes, zviri zvitatu izvo zvizvi.
Kunze kwekuva nhengo yesangano reZimbabwe Diabetes Association kana kuti ZDA, pane zvinodivikana here kuitira kuti vanhu vave nhengo yechirongwa ichi?
Kuitira kuti vanhu vave nhengo yechirongwa ichi, vanoda kunge vari munhu akaregister nesangano reZimbabwe Diabetes Association anova apiwa chatinoti chitupa kana kuti ID chinoratidza kuti wave nhengo yesangano reZimbabwe Diabetes Association zvinova zvaanozoshandisa kana ave kunotora mapiritsi kana kuti mushonga wake kumapismas pharmacy akatekeshera Zimbabwe yose anenge aine kadhi roro aine prescription yake anokwanisa kunopiwa mushonga
petai huru kuredu vadzikiti nekutsanangurira vateereri kuti zvii zvinodivikana kuitira kuti munhu ave nhengo yesangano reZDA
chekutanga chinoti munhu anofanira kunge achirarama nechirwere chediabetes anofanira kunge akabhadhara registration fee inongobhadharwa pamwe chete ouya nemapassport size photos ake neid yake kana achinge asati ave nhengo yesangano reZimbabwe Diabetes Association chekupedzisira ngatiyeuchidzane ngatiudzei vamwe vedu venharaunda ngatimekeshwa kuti vakaregistawo kana vachirarama nechirwere cheshuga vanokwanisa kuwana rubetsero tinotarisira mishonga iyi yatinenge tichiwana ne rubetsero rwekutongoudzwa maadvices kune avo vanenge vaine experience
avo vanga variva tinotenda dzikiti nhengo yesangano reZimbabwe Diabetes Association vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Munhau dzemitambo, aimbove sachigaro weHighlanders uyezve ari manager weMawarriors Ernest Mapepa Siwanda ashaya. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sepanda ashaikira paripatara cheMatai Day Hospital muBulawayo nhasi mangwanani aine makore makumi matanhatu nematatu ekuberekwa. Asarirwa nemwedzi mumwe chete kuti asvitse makore makumi matanhatu nemana. Sibanda uyo aizivikanwa nezita remudunurirwa rekunzi Mapepa akapinda muchipatara ichi nemuvhurosvondo rapera achinetswa nechirwere cheshuga. Mhuri yenhabvu iri kuchema kurasikirwa kwaitwa naSibanda uyo akabata basa guru ari sachigaro weHighlanders uyezve ari manager weMawarriors. Vatungamiri, vatambi nevatsigiri vezvikwata zvakasiyana-siyana vapinda pamadande mutande vachichema Sibanda uyo akatambira Highlanders neCapes United. Sachigaro weZimbabwe Soccer Coaches Association vaBekinyoni vati Zimbabwe yarasikirwa zvikuru nerimwe remagamba chaiwo emutambo wenhabvu.
Ndinoti kumhuri yese yebhora tine urombo nokurasikirwa kwachai. Munhu akashandira bhora kwenguva yakareba igamba rekubhora, nekudaro tinoti sori nokurasikirwa kwamaita.
VaRichard Tswatswa avo vaimbove murayiridzi wevabati vepagedhe veMawarriors vati ivo varwadzikana zvikuru nekushaya kwaSibanda. Vaimbove bati wepembe muPremier Soccer League uyezve vari paFIFA panel vatendai Gwanya vati venderasiwa naSibanda munhabvu richanetsa kuvhara.
Munhu watakashanda naye zvikuru kubhora anga ari munhu akasununguka zvakanyanya aisvikika pasina kuti ndiwani. Munhu aikurudzira vechidiki pamutambo webhora vendera vasiya richanetsa kuzadzikisa. Zvisinei tinoti fambai zvakanaka vaSibanda, makarwa kurwa kukuru kucharamba kuri mundangariro dzedu.
Mutauriri weHighlanders vaRonald Sibanda vati vari mukuchema kukuru asi vati havakwanise kutaura zvakawanda sezvo Sibanda anga ave kushanda senhengo yebhodhi reBulawayo City Football Club. Studio 7 aina kukwanisa kubata vakuru veBulawayo City kuti tinzwe kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Sibanda ndiye aive team manager weHighlanders apo yakatora mikombe yeLeague mina yakateverana kubva muna 1999 kusvika 2002 uyezve aive sachigaro wechikwata ichi apo Bhoso yakatora zvekare mukombe weLeague muna 2006. Sibanda ndiye zvekare aive manager wechikwata chenyika cheMawarriors muna 2006 na 2007. Mutungamiri uyu anga ari mukomiti iri kutungamira Bulawayo City Football Club panguva yokushayika kwake. Urongwa hwekuradzikwa kwaSibanda hausati waziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA ndebele.